Ndingati chirongwa chafamba zvakanaka zvikuru. Vanhu vauya neuwandu hwatanga tisingatombofungidziri. Asi tanga takagadzirira nyekudi kuti kunyangoya vanhu vakawanda kudaro. Uyezve vekune dzimwe nyika vanga vakavimbisa kuuya vauyawo. Vanhu vanga varipo vawana dzidziso vachinzwa kubva kune vamwe vari kurarama neutachiona kuti vakanga vasvika panguva yekuti vaifunga kuti havachazoraramizve. Asi pari zvino vaakurarama upenyu hwakangofanana nevevamwe vanhu vose vasina utachiona kana kuti vasati vaziva kuti vane utachiona hweHIV. Mutungamiriri weMinistry of Health, Minister David Parenyatwa, vanga varipo vakataura. Vamiririri vemaboka akasiyana-siyana anoita zveHIV and AIDS vanga varipo vakapawo mashoko avo ekurudziro. Panga paine entertainment kubva kuvaimbi vakasiyana-siyana nana Nyanduri vemunyika inoyi vakaita sana Albert Nyati, iya Sandolwane Sound, Mukumba. Ndaona sekuti vanhu vafara zvikuru vakadzidza zvakawanda kubva pachiitiko ichochi.
Pane zvanga zvichizewa nhasi, pane nyunyuto here yabva kune avo vari kurarama neutachiona hweHIV AIDS wavanga vachida kuti dzimwe nyikawo dzemuAfrica dzichisanganisira Zimbabwe dziwanikwe dzichitarisa kana kuti dzichizeya?
Handingati pane wazviunza senyunyuto, aiwa. Wanga wachingopa chikumbiro chekuti zvakataurwa kuAbuja paAbuja Declaration maringe nekubatwa kungaite vanhu vane utachiona uye kubatsirwa kwavangaita zvingaitwa sei.
Tombodzokera zvedu pane zvataurwa negurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa. Pane zvavataura here zvingabatsire remangwana reavo vari kurarama neutachiona hweHIV AIDS?
Vaparenyatwa vanga vachikurudzira nyika dzese kuti dzikwanise idzo kuti dzibatsire vamwe vari munyika yadzo vari kurarama neutachiona HIV uye vachidada nenyika ino yeZimbabwe kuti nepatasvika kunyange zvazvo tichiri nezvakawanda zvatinofanira kuita, asi vataridza kuti vari kufara nepatasvika pari zvino.
Pane zvamakaita here kurangarira vamwewo vakatisiya?
Hongu, takaita Candlelight Memorial kurangarira wakafa nechirwere cheAIDS. Takaitira kuChinotimba Community Hall. Vanhu vakawanda vari kurarama neutachiona vakabva kumuno mumatibhelelands north vakauya pachiitiko ichochi. Vekune dzimwe nyika vakashanya kune ino nyika vanga varipo pachiitiko ichochi. Pakaita nguva iyi kuti vanhu vanyore masei hama dzavo dzavari kurangarira. Yaiva nguva inodzora ndangariro zvakanyanyisa, asi vanhu vaitenda zvekare nekuuya kwemapirisi nekubatsirwa vari kuwana kumapirisi.